Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika uye vari zvakare mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa vanotadza kuenda kumusangano wavo kuMount Darwin. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vakaendeswa kuchipatara cheparirinyatwa nezuro sezvo kurwara kwavo kwasvika pakaipa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika uye varizve mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa vatadza kuenda kumusangano wavo kuMount Darwin nezvikonzero zvine chekuita nemirizhonga yakaitika munyika masvondo maviri apfuura. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachichingamidza munyarikane pamusangano wanhasi ari zvemumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi, sachigaro weZANU PF amai Opa Muchinguri Kashiri, vati vaMnangagwa vakundikana kuuya sezvo vari kutambira vaenzi vari kuda kuziva zvakaitika munyika munguva yemhirizhonga. Vamohadi vatsigira mashoko aya vachitiva Mnangagwa vane zvavabata kuti vatadze kuuya kumusangano.
Hana kuzokwanisika nekuti angaine maprograms this afternoon. Takazononoka kuwane musangano wedu. Havana kuzokwanisa kusvika.
Vachitaura kuruzhinji rwevanhu vaungana kuMount Darwin, vamohadi vatuka masangano akazvimira oga vachiti ndiwo ari kukonzeresa kusagadzikana munyika sezvo ari kutumwa nenyika dzinovapa mari. Kusauya kwavaMnangagwa kwagumbura nhengo dzebato ravo idzo dzaswera dzichitsva nezuva dzakavamirira. Imwe nhengo yeZANU PF isina kufara nekusauya kwavaMnangagwa ndiva Neva Moroto. Musangano wanhasi ndewechipiri kuitwa nebato reZANU PF richitenda nhengo dzaro nekurivhotera kuti rikunde. Ndakamirira Studio 7 kuMount Darwin, ndini Arthur Chigoriwa.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vakaendeswa kuchipatara cheparirenyatwa nezuro sezvo kurwara kwavo kwasvika pakaipa. VaMasaraure vakabviswa kuchikurubhi Remand Prison vachiendeswa kuparirenyatwa mushure mekunge vakuru vemajeri vaona kuti kurwara kwavo kunoda kurapwa navana chiremba. VaMasaraure vakarohwa zvakaipisisa pavakasungwa vachipomerwa mhosva yekuve nechekuita nemhirizhonga yakaitika munyika. Magweta avo paakakumbira kuti vaende kunorapwa kuchipatara vari muusungwa, muchuchisi akati vaikwanisa kurapwa vari kuchikurubhi Remand Prison. Kunyangwe hazvo magweta vamasaraure akwanisa kubvisa mazana mashanu emadhora semari yechibatiso. Vamasaraure vanonzi vachatanga vadzoserwa kuchikuru Birimand Prison uko kuchanogadziriswa mapepa avo ekubuda mujere kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Vari kutarisirwa kuburitswa muhusungwa nemari yechibatiso inoita mazana mashanu emadhora vozotongwa vachibva kumba. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori wemagariro evanhu musangano reAtus muzvaremo Blessing Nyambara kuti tinzwe zvaitika.
VaObert Masaraure vari kuchipatara pari Renyatwa Hospital vakabviswa kuchikuruzi zuva ramezuro vachinzi vange vachikwanisa kuwana kuti vakwanise kubatsirika kubva kupari Renyatwa Hospital. Asi muchichisi vanga vakatiimbisa kuti vaObert Masaraure vachange vachiwana medication kuchikuruzi sina kunge zvakange zvakakwanisika kuti zvizadzikise.
Saka uku kupari Renyatwa variko vachi chirapwa asi vachiri muhusungwa.
As we are speaking right now, nenyaya yebed yavo yakwanisika kunge yabhadharika. Saka tinoimba kuti vaObert now vari kurarama vane bail of 500 vari kupari Renyatwa Hospital.
Vari kunzwa zviri sei tichitarisa kukuvara kwavakanga vakaita vachitanga kusungwa?
VaObert semunhu akanga asina kugara atambira kana kurapika vabva vakakuvadzwa mukurohwa kwavakaita nevanhu vanhu vakavatapa vaya. Handidi kugona kupomera kuti ndevei, asi rekandingoti vanhu vakavatapa mukurohwa kwavakavaita vakavakuvadza zvisingabviri kubva mutsoka kusvika nenyama dzavo dzose. Saka izvizvi vari kungokamhina kutaura pamusoro pemakumbo avo, vari kukamhina nyama dzavo vari kudzimbikana. Ukavabata vanotochema kuti aiwa makundibadzisa. Saka zvichitaura kuti vaObert Masaraure ipeni.
Avo vanga vari munyori wemagariro evanhu musangano weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe muzvaremo Blessing Nyambara vachitaura vari parunhare vari kuHarare. Vamwe vagari vekukadoma vari kuchema nerekuti vari kuoneswa nhamo vachinzi ndivo vakakonzera kuratidzira kwakaitika munyika masvondo maviri apfuura. Mutauriri womubatanidzwa vevaikwikwidza vakazvimirira musarudzo dzekukadoma vaThomas Maziwa vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munharaunda mavo.
Pakadoma hungu pane batai batai baba nenhau yepolitics yakakonzerwa nekuratidzira kwakaita vanhu munzvimbo ine kukadoma. Tine vazvina bhizinesi vakabatwa vakavharirwa mukati vakawanawo pekubatanidziwa ipapo mushure mekunge akambenga ari independent councillor nevatungamiriri vese vanhu vane zvekugaro zvechekuita zvigaro mubato rinopikisa reMDC. Vari kubatwa baba vachikandwa mukati, vanhu vari kubatirwa pamakotsi vauya kuzonzwawo nyaya. Mazita avo akatoendeswa kudhara kune vanoferefeta nyaya, vari kungotorwa vachikandwa mukati.
Vari kunzi mhosva dzavo ndedzei?
Baba ndakawana nguva yekufamba nemapepa ari kumadzitare, but hapana pandakaona pane chekuita nemhosva dzavo. But ivo vari kutaura vari kuti inonzi public violent.
Vana muzvina bhizimisi vakambunyikidzwa munyaya idzi ndevapi ava?
Baba tina zvina bhizimusi ane kambani irimo mukadoma akakura pakushanda ane mashanda about more than 20 anonzi Munyaradzi Edison Matombo. Baba mabatirwo akaita murume uyu zvinonzi akabatwa nemupurisa, but mapurisa uyu achipa uchapupu mudare ari kuti iye akatumwa naDespo kuti ane information yavabva yavanzwa kubva kumaCIO kuti vamubati ane chekuita nekupiswa kwakaitwa maparty office nekuratidzira kwakaita vanhu. Saka kutaura kwandiri kuita izvezvi ari mukati ende mhuri dzake dziri kuchema, vashandi havachavhura kambani vari kutya nekuti paakasvikirwa akasvikirwa nevashandi vake vamwe vaviri vakangobatwa vakakandwa zvakare. Mudzimai achienda iko kunoona baba akakandwa zvakare, manager achienda akakandwa zvakare, munin'ina akaenda akakandwa zvakare. Saka hapana achagona kumira kunovhura kambani kana kumba hafamily vari kuchema kuti we are not at peace at all.
Ko mudzimai nevana vari kupinzwawo papi munyaya idzodzi?
Tine mumwe mudzimai zvakare akatobva pamuviri, murume akauya kudare zoona ndobva atobatwa zvakare. Saka vanhu ivavo hatinei neukama navo, but tiri kuonawo zviri kuitikawo munyika.
Avo vanga vari mutauriri wevaikwikwidza vakazvimirira musarudzo dzekukadoma vaThomas Maziwa vachitaura vari parunare kukadoma. Hatina kukwanisa kunzwa divi revemutemo kana vemapato anoitawo zvematongerwo enyika. Sangano remubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevashandi muBotswana, reBotswana Federation of Trade Unions, BFTU, rinoti harisi kufara nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevashandi vemuZimbabwe nehurumende yenyika iyi. Shingirai madondo anoti panyaya iyi.
Sangano iri rakatambidza nezuro gwaro renyunyuto kubazi rinona nezvekunze kweBotswana mushure mekunge nhengo dzaro dzamboratidzira muguta reHaburoni, Botswana. Zvinhu zvakaitika panguva imwe chete apo masangano anorwira kodzero dzevashandi muAfrica akaratidzira pamizinda yeZimbabwe munyika dziri muAfrica. Utungamiri hwesangano revashandi remuZimbabwe, reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCT, unosanganisira mutungamiri waro vaPeter Mtasa pamwe nemunyori mukuru vaJafet Moyo, vakasungwa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yavaEmerson Mnangagwa chitevera kurama mabasa kwemazuva matatu kwakashevedzerwa neZCTU. Munyori mukuru weBFTU vaTusambutali vanoti vakatora danho rekuratidzira sezvo vasiri kufara nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu nehurumende yeZimbabwe.
Basically, the aim of the protest march was to stand in solidarity with workers in Zimbabwe. It's a way of putting pressure on our government to also do the same.
Zvakaitwa nevashandi vemuBotswana zvakatambirwa nemufaro mukuru nezvezvarwa zveZimbabwe zviri kugara nekushanda muBotswana. Mumwe wakafadzwa nechiitiko ichi ndivaAdmaya Mukweva, avo vane makore makumi mana nemasere ekuberekwa.
Nekuti kwedu kuvanhu vanhu vabvumidze kuragidza zviri nyore vanodzivisa kuragidza. Saka at least kana vakaragidza inzwi redu zvichemo zvedu zvinonzikwa. Saka varagidza kuvane hanya nevavakidzani wavo.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakarumbidza chiitiko chane zuro ndimuzvare Senzeni Godongwana, avo vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvaneta nekutyorerwa kodzero dzavo.
Vari kutotibatsira dzimwe nyika kana vachiti isusu semaZimbabwe vari kuchirwirawo, nokuti tatambudzika kuZimbabwe. Hurumende yedu haisi fee, zvinhu zvinenge zvichingokwira. Saka tinotonzwa kufara, saka ngavarambe vachingoita kuti vatambe vachitibatsira kuti tiite kuti hurumende iripo ibve tiso imwe isina corruption isina mbavha.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muBotswana vatoni mushiri vanoti zvakaitwa nemasangano evashandi muAfrica zvinofadza kuti nyaya yeZimbabwe yakutoda pasi rose kuti ribatsire vana veZimbabwe.
Ndizvo zvava chitochema kuti dambudziko rekuZimbabwe rakudawa sama other countries kuti vadi vabatsire. Vafana mumusha baba kana achingoti ndinotonga. Wana vanomboti mumba vachidai, but ukazoya baba munini dai vamukoma. Wana havasogara zvakanaka nemukadzi, hamusobata mukadzi zvakanaka. Dai wadai mukoma, musha unodipo.
Mugwaro rakatambirwa nemunyori mukuru mubazi rinoona nezvekunze kwenyika yeBotswana vahuitsimang. BFT inoti vashandi vane kodzero yekupa maonero avo pamusoro pematongerwo enyika nemamiriro eupfumi hwenyika yavo. Vanhu vanodarika chiuru vakasungwa muZimbabwe mushure mekuratidzira, uye vanhu gumi neshanu vakafa mushure mekupfurwa kana kurohwa zvakaipisisa nemapurisa nemauto. Kutaura kuno, masoja aya achiri mumigwagwa umo anonzi ari kuenderera mberi achityora kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHaburoni muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi chatinopiwa naMarvelous Muhlanga.
Ndinokuchi kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemuimbi Magdalene Muriro uyo anoti ari kushungurudzika chaizvo nekurasikirwa kwakaitwa mhuri yeZimbabwe negamba muimbi Oliver Mutukudzi. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu mukatitsananguriro kuti mabasa api amuri kuita munyika pari zvino uyezve chii chakaita kuti mufunge kutanga kuimba.
Inini iko zvinezvi ndava munhu akaritaya zvake. Ndakanga ndiri mushandi wehurumende Civil servant. Ndikasiya basa ndofunga muna 94 ndakunoita zvangu zvemaoko ndikaita basa rekubika. Saka ndakanga ndiri kubika asi ndagara ndiri muimbi. Zvese zvichiitika izvi ndakatanga ndiri muimbi. Ndakatanga kuzvokuimba muna 1985 andakaenda kucollege of music ndikanodzidzira kuverenga manotes ndikabva ndikazoita level 1 yevoice kudzidzira voice level 1. Saka ndopa ndakazotanga zvekunyora music. Ndakatanga kurekodha muna 1987 ndakarekodha single but haina kunyatsoita zvakanaka. Kuma90s ndopa ndakazorekodha imwe single yangu yainzi Jabulani. Ipapo ndakanga ndiri kuimba secular ndisati ndava kuimba dzimbo dzechitendero. Muna99 ndopa ndakazotanga kuimba dzimbo dzechitendero.
Semudzimai mungati imi chii chakaita kuti mutange kuda izvozvi zvekuimba? Tinoona kuti nguva yapfuura vanhu vanga vasinganyanyoremekedzwa kana vachiita zvemagitare.
Takanyanya kuda kuti ndiite zvekuimba. Ndinofunga zvekuimba zvinoberekwa zviri muhana, zvinenge zviri munyama mako. Ini mai vangu vakaita zvekutorohwa, kurohwa kuti vasiye zvekuimba. Mai vangu vaiimba uyezve vairidzambiri. Saka vakarohwa namai vavo kuti vasiye zvekuita zvekuimba izvi. Asi inini ndakangogara zviri mumwoyo mangu ende hakuna munhu akagona kundimisa kuimba. Kurega kwandakaita kuimba ndakatomira zvangu nenyaya yekuti nyaya dzemumhanzi idzi ukashayiwa sponsor unenge uchiti pawawana mari womboita pawashaya mari wombosiya. Asi zvekuimba ndakangozvinzwa zviri muropa rangu kubvira ndiri mwana wechikoro kufarira music.
Tinoona kuti pari zvino veruzhinji vari kuchema muchakabvu Oliver Mutukudzi uyo aiita zvekuimba. Imi makamboshanda naye here?
Ini handina kushanda navo ende zvinonyanya kundirwadza chinhu hwani chinonyanya kundirwadza chinhu hwani chekuti inini ndiri munhu uyaya anotarisira mukunyora kwangu kwedzimbo dzandakunyora iko zvinezvi magariro evana vechisikana kuremekedza magariro evanhu vechisikana zvavanoti pachirungu mufeminini ndozvandiri. Saka ndine kanziyo kangu kandaida kuimba kevana vanororwa vari vana vanomanikidzwa kurohwa. Ndakanga ndakatozvifunga kuti gore rino 2019 ndichaenda kuna vamutukudzi ndomboti ndoda kuita collaboration navo. Ndakatozvinyora pafacebook yangu page ndarwadziwa ndanzonzi vashaika ndikatinga ndagurirwa nai veduwe ana ndakaronga handina kuita mukana wokushanda navo asi kungotaura navo from afa.
Iro gore rino shuwiro yenyu ndeyei semudzimai anoita izvozvi zvekuimba?
Shuwiro yangu ndeyekuti pandiri izvozvi ndine nziyo 7 dzandakarekodha dzegospel. Pasara kanziyo kamwe chete kekuti ndikwanise kuti ndiburise albhamu. Saka ndinoda kuparura damba refu rangu muna Mei kana Mwari vanditendera. Asi kuburikidza nekushayika kwatakaita negamba redu kushayikirwa nemukuru wedu Muchipanga Mazano, ndakatofunga kuti ndakumboita kambo keruremekedzi kekuvaremekedzi. Saka ndakatokanyora ndakakapedza angosara kunoona producer wangu mumazuva mashoma week or two kanofanira kunge kabuda.
Chimbotitsenhuriraiwo kamwe kedzimbo dzamunozikanwa muchiimba.
Waiva nemurume ainzi Jobo, aigara nyika yainzi Uzi. Waitya Mwari akarurama, aitya Mwari zvikuru.
Aiwa kanonyatsobata moyo. Mukupeta yedu hurukuro yedu, vanenge vachida kuona mabasa amuri kuita vanokuona ikupi?
Zvinezvi paFacebook page yangu inoti Magdalene Muriro, munhu akangoenda ipapo pane zvese zvinotaura nezvenziyo uyezve nepari kutengeswa nziyo nekwandiri kuenda. Zvimwe zvachona ndakangonyora nyora nechidimbi asi ndiri kutoti ndivandudze peji yachona nokuti pane zvakawanda zvakachinja chinja.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Magdalene Muriro kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekusangana naNyanduri mukoma chairman mupfurutsa vanodada nemutauro wavo wechikore kore vachiita netembo dzakasiyana siyana.
Wauya mukore kore wehurungwe, wauya nechidepiki nguva, wauya nechidekondowa, wauya nechidepambiwa, wauya nechidenyangiwa. Weito kunzamiide chichimara wakachitetekera, chauya chakare chichidekondowa nesikupiri enzi, chauya chidekorere na chikorekore, ungara udenyetera wakachitetekera unenyinura. Weito kujina abwe unendisaiza, 100% mukorekoro wehurungwe. Waiti ukati kujava eputa wakakuseka, chauya chakare chochacho unyuma nenyika, chikorekore chine nhaziriziwa, chikorekore chine kwenenzewa, chakare chochamenza. Wakamboja mbazua bizimiti ne chikorekore iwe, omenenza unaone zita. Nati mwachewe, chawa chikorekore, kunza kunza, kubanza ratitenda tide daro, nina hata kutetekera chidokondwa ni mkorekore uhungwe.
Nijerangu roku zao, adine zichia menu mpuruta, nijerangu chare chare roku zao, adireba chitupa jisindi.
Chia menu mpuruta wa zari kwa kupia?
Ndaka zari kwa kuchinoi mungore 1977.
Mkakurira kupi chairman?
Ndakakurira panonzi pa Alaska Dolomite, mbaba wangu vaidzidza ipapo, vaiziva kumanidza zita rokuti Judha. Vadzidza ipapo, inini ndakadzidza ipapo grade 1 kusvika grade 4. Grade 5 kusvika grade 7 ndakadzidza kumusha kukarereshi pachitimbe primary. Ipapo ndiri pachikoro ipapo zero kuti chairman ndepandakananga kuriramba ipapo, ndanga ndakunzi Alfred. Saka amai pavo vazvinangara vachindichoma pachikoro apo vachinditsvaga, vakandiedza gomwana mwana ndi chairman. Headmaster akati namunhu adidaro pano asi senemiripo watinyaya nenzai Fred. Ndepandikadai zivo pachiuna headmaster zvikanzi unenzaniyo ndikati nenzi chairman. Kwanzi Alfred wakaona kuvinga ndindakachinja zvitai ndengana zviri kudai. Ndepandikatemwa shangu ndikanyapaidzwa naheadmaster iyi. Form 1 papa kudiwa mabirth certificate ndepandikandiona birth certificate ndepandikatanga kushandisa chairman. Chitimbe secondary kusvika form 4 ndapedzana nangu ndiwo chairman asi vandikadzidza navo pagrade 5 svika 7 vandiziva kuti uyu ane nzira yaufei.
Mungatitsanangurira kuti zvakafamba sei kuti mupinde mukudetemba uku?
Mukudetemba uku ndokugadzira kuti maodhiogiripiti yangu techikoro kuti zvakatanga ndiri vajonga ndiri kumafuro nedzakaidziye foni dzedu dziye dzemasitiridziye ndiri kumafuro ndobatanga ndakakugadzira kuti maodhio tangu nechikoro kuno isiwo tinge tine nyuzi yomukati mbishani isi mabiri wabi yangu tembo kupasei nau takangodaro daro so. Saka pakatanga kuvhurwa station imwe kwaibva kuno inonzi Nyamunyama FM 94.5 ndaikandiwo timoti maodhodho aipinisa pamhepo tiko taikurukudza tichiti naboi natsakutetekera Nyamunyama FM 94.5 iwe ndati ndikukododzera nechimbuti ndatichuna pa 94.5 mani pakati popo ndepatakatakagadza kuti maodhio tichiyowanda chaizvo pamwe pacho ndikaita ngo munamatongo kuti Mwari Baba tine kutendai pano nekuti pasamvura yaiwanda chibawo chide ibva mambaira dziri banzaura ndee zvimwe zvandaita zvidewanda zvekuti chaindanga ndine raputopu chakati chechokwadabura chei zvingadai zvichichengeteka makare mumusi.
Saka zviri kutambirwa sei nhetembo dzenyu idzi?
Zvinotambirwa zvakanyanya zvekuti kusouth africa kundoti munhu munhu ari kumbira ndiuku asi kutaura sekubvunza kuti nai megara kupini chione chiso chenyu makakura sei zvekuti mumatauriro andingapa maodhi ipopo so vanhu vazhinji vandofunga kuti ndiri chembere. Zvakava nokubudikidzana nasekuru vangu vanenzi vastefan kanjinjuma naafurengika chingamira vangwari wechikore kuro zvekuti pandainzi vasitaro ndaiti vasiwo zvino ndakazvisvikirawo pakubatawo chikore kuro chacho inewo zvangu ndiri mukore kure anekurukudza mutauro wakadaro so. Saka ngoti wabi yangu munhu dada nerudzi wako hakuna kutaya rudzi wako nendaa yekuti kwaya chirungu manje.
Ndakanzwa makakandawo kadetembo kekuchema gamba renyika mushakabvu Oliver Tukumtukudzi.
Kadetembo kaidi kukati mbichara bezi yatangukatango so sezamutukudzirai vaitaura uchikuru kuti vaisanganisa kuti munitipasa panyemwe kanditanga kachiti ndini ndakakubereka kusvika ivhu rezimbabwe
zvakabva muneni ndaitokugumba maandaitokuperehwa ndasara ndidedikana kunangara aisa manyanga mhuka urunzo samanyanga you are my sugar pie neriya ziwere ziwere mudeimba samanyanga ranhatizuva kusehwa miri makati pai shamba yemanjano sipo titetetekera haimaiti taudza tisabatiwe nekorera namwari rukuti madzongonyo dzemudeimba Nakosora ina hewa miibu tamoyo kutima sana nyanga muka uru. Kisaru nza kutuko na avi ya mwere nyo mutaka nizo wechi kore kore. Anduona kushiba machi kuora. Tafunga dande. Kupere wande kuno. Tati mwachewe. Yorore imuru gare sama nyanga kukori pa mtukuti.
Tirikuda kuti vana ve Zimbabwe vakateerera. Vangonzwawo kana muine netembo yamunogona kungokanda one ichikorekore pamusoro pe Studio 7.
Studio 7 ndeni ndipasa nawo. Studio 7 ukaitetekera weto kunzwa moyo kutowa towa. Ukadziva zvinga pane miri vachokukurukudza weto kunzwa miri ibete kuchichimara. Ukadza vachokukurukudza nawo dziri kuitika mupazirino. Wete ziya kuti pano ndatetekera. Ukanzwa vachitaura nawo dziri kuitika munharaunda. Wete ziya kuti aiwa. Yauya nepinyire mhando ipamusoro.
Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo mukoma chairman.
Aiwa ndatenda vajonga kanenyi.
Manga makateerera kuna Nyanduri chairman mupfurutsa muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Tinotenda kuna Jonga. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Kamboka Oliver Mutukudzi akati siya shondo rapfuura iro tapa tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tombotarisa misoro yenhau dzedu. Mutungamiri wenyika vatadza kuenda kumusangano wavo wekuMount Darwin. Tapa tashika kumagumo echirongwa chanhasi vainesu zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Ezeninga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.